This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare paStudio 7 manera anhasi uri musi wesvondo kukadzi 22, 2015. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa paintanet pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano remadzimai reWomen's Coalition rosangana svondo rino kuti rizeye nezvebhiri rekomisheni inoona nezvekuenzaniswa kwemikana, kana kuti Gender Commission Bill. Rimwe sangano rinorwira kuendeswa kwoupfumi kuvatema rinoumbwa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Sangano remubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Coalition rinoti riri kusangana chipiri chesvondo rino kuti rizeye pamwe nekunzvera pasvika nyaya yebhiri rekomisheni inoona nezvekuenzaniswa kwemikana, kana kuti Gender Commission Bill. National Director wesangano iri Muzvare Salidura vanoti chinangwa chavo ndechekuti vazokwanisa kutaurirana neparamende kuti pagove nechinobuda kubva mubhiri iri. Gatinzwe hurukuru yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Uyu musangano wekuti isu semasangano akazvimirira ari ega, tichange tichigara pasi kuti tinyatsonzvera nekuona mamiriro aita nyaya yeGender Commission Bill nepayasvika, kuti tigokwanisa kuita muonera pamwe kuti ndezvipi zvatingaita mukuedza kutaurirana nekukumbira kudare redu reparamende kuti pave panova nepundutso, nekuti tigova tinokwanisa kuwana Gender Commission Bill inoita kuti ruzhinji rweZimbabwe ruve rinopemberera chisungo chakaitika kubva mubumbiro dzaredu remutemo.
Ndedzipi nhuna dzamungade kuona imi dzichigadziriswa dzamuchange muchizeya pamusoro pezvadzo musi iwoyo?
Chekutanga tingati isu panyaya yeongororo yatakaita yeGender Commission Bill, kunobuda nyaya yekuti isu bumbiro dzaredu remutemo rinoti makomishoni ese achange ari maindependent commission. Asi tinoona kuti mukunyorwa kweGender Commission Bill munobva mabuda imwe nyaya inoratidza kuti minista vane masimba maringe nenyaya yekutsvakwa kwevashandi vekomisheni iyi. Saka izvi zvinhu zvatakaona kuti zvinogona kukanganisa kusungunuka kwemashandiro eGender Commission iyi. Zvimwe zvakare ndezvekuti tikatarisa panyaya yemainvestigative powers of the Gender Commission Bill anga ari mbiro ratinaro izvizvizvi, takaona kuti zvinhu zvekuti vakabva vaita ivo ndo vachasunga ndo vachadii zvinhu zvinokwanisa kuremera komisheni iyi. Saka takange takumbira kuti isu zvinogona kubatsira ndezvekuti vave vanobatsirwa nemapurisa. Asi kana iri nyaya yekuti tsvagurudzo dziri kuitwa dzine chekuita nemapazi ehurumende kana iwo mapurisa acho kana mapazi anoona nezvekuchengetedzwa kwerunyararo munyika, tanga tiri kuti ngavatijekesere kuti zvichafambiswa sei.
Muchinge mapedza musangano uyu, mune urongwa here hwokuti muzoenda kunoona nemagurukota akamirira zvamuri kuda kuti zvisandurwe izvi?
Takasangana navo vhiki rapfuura tikavapawo zvisungo zvataifungira kuti zvinogona kutibatsira. Ivo vakati vachagarawo samakomiti vozouya kwatiri vachititaurira kuti zvinenge zvafamba sei.
Avanga vari National Director weWomen's Coalition Muzvare Salidura vari parunare muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Rimwe sangano idzva rinorwira kuti upfumi huendeswe kuvatema reBlack Business Forum rakaumbwa munyika kuti riwedzere urongwa hwagara huripo nakare hwekuendeswa kweupfumi kuvatema. Munyori mukuru wesangano iri vatafadzwa Musarara vanoti sangano ravo richashanda pamwe nemamwe masangano agara aripo kare ari kurwirawo kuti upfumi huendeswe kuvatema. Sangano iri rinotungamirwa namuzvinabhizimusi vaElifas Mashava, kuchitiwo vaWashington Mehlo Makulu vachiona nezveupfumi, vaGilbert Muponda vachiona nezvemafambisirwo emari, kwotiwo vaWilliam Chaitezvi vachiona nezvekuburitswa kwemashoko. Ngatinzwei zvizhinji kubva kuna vaMusarara.
Sangano iri rinomirira vatema vari mabhizinesi. Tinotarisa zvinhu zviviri: empowerment neindigenization. Indigenization ibasa guru, ndiyatichanyanya mhanya nayo. Uyezve kunyaya dzemabhizinesi, tinodayira makambani akaita sana Zimplus vanotenga zvinhu zvinopfuura 100 million pagore. Tinenge ichidawo kuti 50 million yo kana chikamu chacho chiende kuvanhu vatema. Ndozvatichamira nazvo. Tichatarisawo zvakare kuti tidzidzise vatema nyaya dzemabhizinesi.
Tinoona kuti kwagara kwanga kuine masangano akawanda anorwira kuti vatema vanga vachisimudzirwa mabhizimusi. Chii chaita kuti muumbe rimwe sangano?
Tinoda kubatsira mamwe masangano aripo. Mamwe acho anenge aneta, asi tinodaira kuti kana tine masvondo akati wandei kana machechi akati wandei sezvaari, nyaya dzempowerment dzodiwa nemunhu wese. Tinototodawo masangano anenge akati wandei. Asi chikuru chatinopinda nacho ndechekuti utungamiri hwesangano redu rine nyanzvi nyaya dzeupfumi, nyaya dzemutemo nedzimwe dzakati wandei. Saka tinenge tichibatsirana kupa mazano. Donzvo redu zhinji nderekupa mazano kuti tinoenda sei mberi, nokuti hondo yatinayo inoda uchenjeri. Tinenge tichida zvakare kuti kana tichitaura nyaya dzeindigenization tinge tine mazano atinokwanisa isusu kutsigira nharo dzatinenge tichiita kana tugaka vairi. Uyezve utiende kunze tichinoudza vari kunze kuti izvi zvinomirirei tivaite kuti vauye kuZimbabwe. Sokuza kwenyu vazhinji vanoti vakuya kuno Zimbabwe nenyaya dzekutya kuti indigenization inoreva kwava kuti vachaputirwa zvinhu zvavo. Saka tenge tiripo kuti tivatsanangurire. Tine musangano wekutanga watichaita muna Machi kuLondon nemimwe mizhinji yari ichauya yachiteera apa tenge tichitaura nemabhizinesi ikoko kuti vanzwisise nyaya idzi.
Kuti munhu ave nhengo yesangano renyu, zvii zvinotariswa?
Tinongoda murungu kana munhu mutema chero, munhu anotsigira kana kuti anotenderana nechinangwa chedu chokusumudzira vatema muupfumi. Saka hatisarudze kuti munhu murungu here kana kuti muindia kana kuti mukaradi kana kuti munhu mutema. Chero munhu anenge auya mberi tinoshanda naye.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reBlack Business Forum vatafadzwa Musarara vari parunaro muHarare neStudio 7. Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti zvirimwa zvizhinji mumatunhu akawanda emunyika zvave kuparara nekuda kwekushayikwa kwemvura yekunaya. VaZakaria vanoti matunhu akanyanyobatwa nedambudziko iri ndeari kuchamhembe kwenyika. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Iri ratova dambudziko guru kwazvo takatarisana nenyaya yezvirimwa iko zvino. Mvura yamboenda semaendera yanga ichiita yaisvikika ikange yauya yoinda. Painoinda paya panogona kupera kana mavhiki maviri matatu mvura isati yanatsa kunaya. Nzvimbo dzakaita sedziri kwakadzika kwenyika tichitarisa kusouth kwenyika kwedu, idzo dzapererwa zvachose kunana Masvingo, kwakadzika kunana Manicaland neMatabeleland South and North atichatotauri Midlands kunana Shurugwi, Shava neBerengwa. Zvina zvinonyatsa kumira zvakanaka mune zveminda. Kunzvimbo dziri nechokumusoro kunana Mashonaland, West Central East kunoita sekuri nani nokuti mvura uku yagara inotongosikamwa kuti inomboti kana chero kanzi hakuna ikoko inenge ichinaya zviri nani. Asi sichero zvakadaro kune nzvimbo imomo dziri kurakidza kuti dzaomerwa zvikuru.
Varimi vazhinji tainzwa kunzi vakanonoka kuvarika mbeu pasi, zvingadai here zvakawedzera dambudziko iri?
Ndizvozvo, mvura yakanonoka kunaya chaizvo, kunonoka chaizvo kunaya. Tosiziva mvura ichitanga kunaya kubva kunana Oktobha, asi yemwaka uno yakatanga kupera kwaNovhemba. Asi yauya ndokubva yaenda, yaenda saizvozvo yakazodzoka tava kutoenda kumahoridhe eChristmas uku. paakauya ipapo zvirimwa zvakanga zvadzvagwa munana November zvizhinji zvanga zvatooma kare. Saka vanhu vakatozoita kukaurura zvekare.
Mvura yakadzoka, pane dzimwe nzvimbo here dzingatarisirwa kuti dzingapona mudambudziko iri?
Nzvimbo dziri nechokumusoro kumashonaland provinces zvingaita zviri nani, asi kuzasi kwenyika hatitarisiri kudaro.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yashika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira nemufaro vateereri pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Tamuka Nyoni, vanoivaivo sachigaro wevechidiki mudunhu reMatabeleland North mubato reZANU PF. Tinokutambirai nemufaro paStudio 7 vanyoni.
Mazvita ratenda.
Vanyoni, tiri kuona kuti vechidiki vanga vachipemberera bavhude remutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mukatudza kuti izvi zvakakosha zvakadii?
Zvakakosha nekuti isusu kumukuru wenyika tiri kuona utungamiriri hwakadzama, utungamiriri hwemunhu anoziva vanhu. Mutungamiri wedu wenyika unokurudzira zvekare kuti vechidiki ngavadzidze. Vechidiki vogova vanhu vanogona kuzvisustaina ivo upenyu hwavo, vasava vanhu vanorarama neupenyu hwekupema zviya zvokukumbira, asi vave vanhu vanogona kuzvishandira ivo mabasa vemaoko avo.
Asi mungati vechidiki pane zvakawanda here zvavari kuona kubva kuna vaMugabe vanyoni, tichiona kuti vechidiki vari mudare remakurukota kana kuti mukabhineti vanenge vashoma?
Chandingataura ndechekuti vechidiki vari kuona, nekuti izvezvizvi tichitaura nemacerebrations atova nezvavo aya, paachangotoshota transport yekuti vechidiki vagone kuuya kuti vazoonana nemutungamiri wavo wenyika. Kana given chance kuti kona togona kupiwa mabhazi akawandisa ka, ndotarisa kuti pagolf course pachazara nevechidiki, because program iyi ndevechidiki. Vakuda kuzoona mutungamiri wavo, uyezve kuzomona kwavari kuda kuzomona ndechekuti mutungamiri wenyika izvezvizvi vakagadzwa kuti vave chairman weSADC, vakagadzwa futi zvekare kuti vave chairman weAU. Saka ndo zvimwe zvatinenge takatarisa isu vechidiki kuti tida kuti zvoonana nemutungamiri, nekuti vamwe vanongonzwa mumapepa, vamwe vanongoona mumatv, vamwe vasati vatombovaona. Saka vakuda kuti vazoona nemukuru wavo wenyika, vachiona kuti munhu wari kutaura nezvae munhu akamira zvakadii.
Ko vamwe vanyoni vanosimboti zvirongwa zvakadai zvakaita sezve21st February movement zvinoita bavhude remutungamiri wenyika kunenge kuri kupedza mari, ko mari yacho vadii kuishandisa zvimwe zvinobatsira vechidiki munyika? Munoti kudii nemashoko iwayo?
Chandingataura ndechekuti hatingati kwaiye kupedza mari, nekuti isusu sevechidiki kuti tigone kubuda neoccasion nebirthday yemukuru wenyika, tinokumbirawo rubatsiro kubva kune avo vanogona kutibatsirawo kuti tibude nezvinhu zvakadai. Tinokumbira kuvanhu votibatsirawo kuti tibude neprogiramu yakadai.
Tichitarisawo vechidiki vanenge vachiuya pamitambo yakadai, vanyoni, munovatora sei kubva kumatunhu akasiyana-siyana? Vanenge vachisarudzwa sei vanhu?
Kutaura kwandiri kuita sezva ichichitungamirwa nevechidiki vanomubato riri kutonga, tinotarisa maparty structures. Tatarisa maparty structures, then kuzoti avo vamwe vasimo mumaparty structures pane transport yatinoorganiza kuti vanhu vagone kudii kutakurwa, vadii vauye kuzosangana nemukuru wenyika.
Saka sevechidiki vaMugabe vaane makore makumi mapfumbamwe nerimwe kana kuti 91 years, ndezvipi zvakakosha zvamungati madzidzawo kubva kwavari?
Chekutanga, vaMugabe vakatipa kuti isusu tigone kuti vakatiunzira rusununguko ndechokutanga. Vakatiunzira dzidzo kuti tigone kudzidza. VaMugabe vakatiunzira futi programu yeminda. Vakatiunzira programu yeindigenization and economic empowerment, whereby kuti isusu sevechitema tinofanira kuti tive isusu varidzi vemari resources enzvimbo matakagara tigone kusustaina nemari resources isusu ari munharaunda medu. Zvimwe zvatinodzidza kumukuru wenyika kuti isusu tinoti dai Mwari vavapa makore ekurarama akawanda panyika tikuramba tichingovatsigira vamugabe nekuti takavapiwa takavapiwa naMwari kuti vagone kutitungamirira.
Mubvunzo wekupedzisira mukomata mukavamwika vari kuti ko vamugabe zvavanenge vati kurei vadi kusira imi vechidiki kuti mumboendawo panyanga.
Zvandingataura ndezvekuti isusu kuZANU-PF tine gwara ratinotevedzera webva izvezvi zvakabva kucongress. Tinotora zvinenge zvabuda kucongress kana vanhu ivo vachinge vatenda kuti vamugabe ngavaramba vachitungamirira. Hapana umwe munhu futi une kodzero yekupokana nezvinhu zvinenge zvarongwa nechiine congress.
Aiwa, tinokutendai vanyoni nekupinda muchirongwa chedu.
Mazvita.
Manga makateerera kubva kuna Sachigaro wevechidiki mubato reZANU-PF mudunhu reMatabeleland South vatamuka nyoni muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanhaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Aiwa, tinokutenda zvikuru Blessing nechirongwa chako. Tombonzwa mumhanzi, ndinokumbira ruregerero kubva kuna Talky Vibes.
Pamusoro yehama dzangu, ndini mwana wenyu Talky Vibes. Ndokumbirawo munduregererewo ndakakanganisa. Ndinzweiwo hama, ndakakanganisa. Ndapfukama, ndikanganwira. Shandiswa nembepo ndatosiya kusango ndedziko ndaitona semune ruvengo kumunga hakuna ikwanda zopfeko nekuda kwangu makabuda misotsi dai makafa nditori nengozi ndipei masaga kana 50 ndipeke kutanda botso ndichene kabotsi ndinokumbira rurekiri anuwe dai mandirekiri kutanza pangu pakavura mwero ndinochema dai mandikangwanwira ndakamutenga Nitorovai pano handisi kuzopapa Mutori nekodzero kana yekundiramba Musambo dzamba dzamba Nyatsai kuponda musatye Handimbofa tiri wenyu Hamawe itai tuntwenyu Ndaramba musambo tya henyu Kuno tokwedu hey, Pachedu Shandiswa nembepo ndatosiya kusango ndedziko ndaitona semune ruvengo kumunga hakuna ikwanda zopfeko nekuda kwangu makabuda misotsi dai makafa nditori nengozi
nako kambo kachangoburwa. Ndinokumbira ruregerero kubva kuna Talky Vibes. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Sangano remubatanidzwa wemasangano emadzimai Women's Coalition rosangana svondo rino kuti rizeye nezvebhiri rokomishen inoona nezvekuenzaniswa kwemikana kana kuti Gender Commission Bill. Rimwe sangano rinorwira kuendeswa kweupfumi kuvatema rinoumbwa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemi, iri ndokusiyai mina, Mavelas Muhlanganya uye.